Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ne imsoro yenhau dzedu dzanhasi, China, Gunyana 10, 2015. Vatenda ibiti votarisirwa kusarudzwa kuti vatungamire MDC Renewal Team, iyo inenge yozikanwa nezita rekuti People's Democratic Party pakongresi yavo iri kuitwa muHarare. Vatsvangirai voparura gwara rezvavanoda kuti zviitwe sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018. Nasi tichaitawo hurukuro pamusoro pemapato ezvematongerwo enyika neremangwana ravo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inoda zvakawanda kwete chirongwa cheStaff Monitored Program kubva kwaIMF chete kuti ivandudze zvinhu munyaya dzezveupfumi. Muchirongwa chedu cheLive Talk, Women's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko remagetsi nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwe kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu inoti VOA Shona.